zvinhu zvakamira pano nyangara kumasvingo. Panda ndiriko pane zvinhu zvakandikatyamadza kuti tinosvika muna January, February pasina kana kazika rekufamba mvura. Muminda tubage twakambokairwa nendugu dzakambokairwa dzaoma dzisati dzambosumuka. So the question nyaya inenge iripo ndeyekuti saka vanhu vachadyei dzovotambudziko randakanyaya kuona ikoko. Kouyawo nyaya yekuti kutambura chaiko urombo chaiwo rwakanyora pamhino rwakanyora pamhanza chaipo kumasvingo. Hakuda chido kufamba maindastry hakusina anhu ari kungotengesa zvaangowana and izvozvo ndozvinotaridza kuti munhu ubvaona kuti zvinhu zvaomera vanhu.
Ko zvekudya zvacho vari kuzviwana here?
Pane zviri kupuwawo bichana bichana asi hazvisi kukwana. Uyewo panepo gogwa zvinhu zvacho vanhu vari kungomera kuti vanotaka kunyima vanhu vemdc vanotaka kunyima vanhu naivedwe mungaonawo vanhu kunyima nachikafu shuwa shuwa munhu wese anorarama nechikafu and kana tiri chehurumende ngatingogovaka sechehurumende kwete chese pari chezanupiefu and takatoudza vanhu kuti aiwa kana maona chibage chauya ndechehurumende munotorawo kana kumanikidza kuti chigobwe zvakanaka izvo zvinogona kuitika.
Imi muri kurongawo kuita sei? Tiri kunzwa kuti manga muchida kumbonyorerawo vamwe vanobatsira, mungatiudza kuti zviri kufamba sei?
Tiri kutonyorerawo mamwe maorganizations akafanana na UN vakate World Food Program vana Christian Aid vanaani vesaa kuti musanyeberwe kuti zvinhu muzimbabwe zvakanaka makambo kuti hanzida kubuda muunited nations hazvigoni. Saka toda kutovanyorera kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka maonero edu vanhu vanoda rubatsiro rwakatooma munyika munomu. Ndotofunga kuti kwemakore 102 ari kuuya kana mvura yakasanaya zvino blessing zvinoshamisa kuti February unotisvike pasina kana karwizi kari kufamba mvura. Mvura yanga iripo iyoyo ndo inongovapo iyoyo. Saka zvinhu hazvina kumira musha ende ipapa patiri kutaura kuti kozvinomhuka zvakafanika tika ng'ombe zvipfuwo zvinozogara zvinozorarama sei ndo dambudziko riripo and tinofanira kutaridza kunze uko kuti zvinhu hazvina kumira musha.